A very good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Wednesday, 21st November 2018. And this is Live Talk Diaspora Forum. My name is Chris Gande.
And I'm Jonga Kandemiri.
We would like to welcome our viewers and listeners in Zimbabwe and around the world. Tonight we are discussing the South African government's move to stop issuing birth certificates to children born of foreign parents.
We are also discussing the South African government's issuing of permits to Zimbabweans.
More than 1,000 Zimbabweans who applied for the permits using expired passports are being advised to go with their renewed passports to the Home Office.
To join our discussion, phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 medium wave frequency and on 13860 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 p.m.
Hongu vadiwa vatereri nevatariri nasi tiriku kurukura mchirongwa chedu che diaspora Live Talk ya nguwe tuno sangana tichikurukura nyaya dzinobata zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika. Asi hazvireve kuti tinenge tichingoti vari kunze kwenyika chete vapinde muchirongwa. Aiwa, kana vari muZimbabwe tinokokai kuti munge muchipinda muchirongwa. Nhasi tiri kukurukura tichitarisa danho rinonzi riri kuda kutorwa nebazi rezvemukati menyika kana kuti Home Affairs Department yehurumende yeSouth Africa rekuti vange vachidzika mutemo unorambidza vana vanozvarwa nevabereki vasiri zvizvarwa zvemuSouth Africa kuti vange vachiwana mabirth certificates kana magwaro ekuzvarwa. Vana ivavo vanenge vasingazokwanisa kunge vachiwana mabirth certificates. Tinonzwa kuti zvakonzera bohwa-bohwa pakati pezvizvarwa zvenyika dzekunze kusanganisira vana veZimbabwe pamwe nemasangano anorwira kodzero dzevanhu vachiti kuita kwakadai kutyora kodzero dzevana sezvo vana vasingazokwanisa kunge vachienda kuzvikoro kana vakanga vasina mabirth certificates. Uyewo mutemo wepasi rose unobvumidza kuti vana pavanenge vazvarwa ikoko vange vachiwaniswa mabirth certificates kunyange hazvo vasiri kuzenge vachiita atingati maautomatic citizenships kana kuti kuita zvizvarwa zvenyika idzodzo nokuti vanenge vangozvarwa zvinenge zvichienderana nemutemo wenyika iyoyo. Asi panonzi kupiwa gwaro rekuberekwa kana birth certificate ikodzero inofanira kunge ichipiwa mwana. Zvinenge zvichireva kuti kana akanga anyimwa birth certificate toti South Africa yabudirira kudzika mutemo iwoyo, vana vanenge vazvarwa muSouth Africa vanenge vasina mabirth certificates ekunyika dzavanobva kana dzinobva vabereki wavo, zvichirevawo kuti vanenge vari stateless, havana nyika yavanenge vachiti ndeyedu. South Africa mavanenge vari vanenge vasina magwaro. Nyika dzinobva vabereki wavo kana kungava kuZimbabwe vanenge vasina magwaro. Ndo imwe yenyaya yatiri kukurukura. Tiri kubatawo zvakare nyaya yatiri kunzwa yekuti hurumende yeSouth Africa vatanga kupa mapermit, maZimbabwe exemption permit aya kune zvizvarwa zveZimbabwe zvakanyorera kuti zvinge zvichipiwa mvumo yekugara muSouth Africa. Magwaro iwayo anenge aine upenyu hwemakore mana kutarisirwa kushanda kubva musi wa 1 January 2018 zvichireva kuti magwaro iwayo atononoka ndofunga nenguva yangade kutoita gore angadai akapiwa vanhu kubva muna January 1, 2018 achisvikawo kupera musi wa 31 zvita kana kuti 31 December 2021 muna 2021. Ndo imwe nyaya tiri kukurukura. Asi tiri kunzwa kuti vakawanda vakanga vane magwaro ekufambisa kana mapassport anga aexpire havasi kukwanisa kunge vachiwana mapepa iwayo nekukasika, zvichireva kuti vari kukurudzirwa kuti vaende nemagwaro anenge akarenyuwa kana kuti renewed passports kana mapasipoti matsva ekuti vange vachinoratidza kuHome Affairs, maofisi eHome Affairs kuti vange vachikwanisa kuprosesirwa kana kuti kupiwa mapepa iwayo kuti vange vachigara muSouth Africa. Zviri kuitwa kune vakaapplya vatinonzwa kuti vanosvika ku180,000 vakanga vaapplya vachirenyuwa mapemiti avo kubva kune akamhenga aripo ainzi maZimbabwe special permits vaakupiwa maZimbabwe exemption permits. Zvichireva kuti rimwe danho rinenge rarerutsirawo vana veZimbabwe vanenge vakanyorera kuti vagare muSouth Africa. Christopher.
Yebo chonga zulukandaba lamhlanje ke lilanga lapho isihlangana khona sihlaziya indaba eziphathelane lezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe uhlelo esiluthi lona iDiaspora Forum. Lamhlanje ke sixoxa ngodaba lokubana abantwana balabo abokuza eSouth Africa abaseyikuphiwa ama birth certificates incwadi zokuzalwa. Siyabona njalo ubana kulenye njalo indaba esizayiphatha eyokuphiwa ama paper okuhlala lokusebenza emthethweni okuse eSouth Africa athiwa wona ngama Zimbabwe special exemption papers kumbe ama license kumbe singathi ngama permits la. Siyezwa njalo ukubana bakhona abanye asebebizwa nguhulumende weSouth Africa be Home Affairs asebehluleke ukuthi bathumeze ama passport asebenzayo ngoba bona bahambisa ngesikhathi bethatha ama becela amaphepha wona la bahambisa ama passport ayisephele umsebenzi. Lokunye kunjalo ikwesuphathayo lamhlanje ukugoqela ke lalabo asebeqalisile ukuthola ke ama permits. Siyalinxusa kuhlelo okwamanje ke sesilaye omunye umhlonitshwa esilaye jonga.
Tinoza kuti tava navadhewa mavhinga parunhare vadhewa mavhinga igweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano reHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica. Vamavhinga tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu.
Ndinotenda zvikuru kupinda muchirongwa, ndinokukwazisai nokukwazisa vateereri kuZimbabwe nepasi rose.
Aiwa tinotenda zvikuru. Maybe totanga hedu nerurimi rwechirungu rwekuti vakawanda vanonzwa zvatiri kukurukura nezvazvo. We understand that there is a storm brewing between human rights groups and the South African Home Affairs Minister over the latest decision to abolish issuing of birth certificates to foreign children. May you tell us the situation in South Africa at the moment?
Well, thank you. That is very correct, that there are serious challenges. It looks like the Home Affairs Department of South Africa has forgotten its human rights obligations in its constitution because of the latest move now to discontinue the issuing of birth certificates for children born to foreign parents. And as human rights groups and activists, we have said this is a violation of the rights of children. All children in South Africa have a right to an identity. And we are pressing for a review of this position, and we hope that the relevant authorities at the level of the Home Affairs will review this position and discard it because it is a gross violation of children's rights and should not proceed. It in fact amounts to institutional xenophobia and it really sends a wrong message, especially when you look at South Africa's glorious constitution and its legacy under former President Nelson Mandela, the icon of human rights respect. We hope that there will be a reflection of the Mandela legacy and a review of this unfortunate decision.
Mm-hmm. Is this something that is already in place or implemented or it's still in the working stages?
Well, it is in the working stages in terms of formalization as a policy position. But in practice, actually, I have been talking across, particularly in the Gauteng province, that in fact, in public hospitals, this position is not being implemented. And a number of mothers who are foreign have faced this difficulty of being unable to register their children. So it is something that is formally not imposed, but in reality, it is being implemented. And we are saying that it should not be the case. Children have got fundamental rights that are in the South African Constitution and also in the number of laws on children's rights. These must be respected, and South Africa must take a lead and provide leadership on this important matter.
Thank you so much, Mr. Mavhinga. Please do stay on the line, Chris.
Yes, Jonga, we have another guest, Mr. Ngabuto Mabena of a group called Zimbabweans in South Africa. Welcome to the show, sir.
Evening to you and evening to the Studio 7 listeners.
Thank you. Mr. Mabena, we are discussing the issue of birth certificates. Yeah, we understand the South African government will no longer be issuing birth certificates to children born of foreign parents. Now, can you tell us how big is that impact?
What basically happens in the case of Zimbabweans that have children in South Africa or born in South Africa is that when a child is delivered at a South African hospital, they are given a proof of birth, that's the hospital card or clinic card, which they then take to the Zimbabwean consulate to apply for a birth certificate, which is a Zimbabwean birth certificate, which will state that the child is born in South Africa but is Zimbabwean in terms of parenting. And then they apply for a Zimbabwean passport. The challenge which we are facing as the Zimbabwean community is that you have parents that have kids born in South Africa who have stayed with them maybe for over a year and so forth. The department requires that when you then apply for an accompanying visa or accompanying permit for the child, one has to do that in the country of origin of the parent, meaning in our case, one has to go to Zimbabwe and apply. It is quite a challenge. I was at the border the other day where immigration officials were basically making an issue out of a two-year-old child with a clean passport acquired through the Zimbabwean consulate. They were now visiting Zimbabwe, and the Home Affairs Department wanted to know how the child has been living in South Africa for the last 2 years without any permit, not taking into account that the child is born in South Africa. Yesterday, I had an opportunity to speak to the Director for Immigration, Mr. Jack Market, to try and understand, because the special permits are now being issued, they are coming to an end, to say we have kids that are born in South Africa who now need to apply for study permits. And the response that you are getting is that these children must go and apply in Zimbabwe, which makes it difficult because some of the kids are already at school, some are minor children. So in our view, we were saying they needed to waiver that requirement so that just like their parents who applied for special permits in South Africa, they should be allowed to do so. But they have been prevented from doing that, which in our view is a violation of children's rights. The organization that I belong to, the African Diaspora Forum, is also engaged in the broader issue which Mr. Mavenga is speaking to, where a number of migrants' kids are affected by the new policy to say the South African government will not issue birth certificate to children. You can imagine that the children born to parents from Burundi, Cote d'Ivoire and so forth, who are in South Africa, now will not be issued with this certificate. So it is quite a challenge to an extent that the kids will find it difficult to access schooling, even though that might be going to grade one in next year, they have to apply online. So if they do not have documentation, they will have challenges in going to school.
Mm. Thank you so much, Mr. Mabena. Please do stay on the line. We have a caller. Tinemtere Redo Kutanga Mchirongwa. Hello? Hello.
Hello.
Hey, Magadi.
Tripedi Magadi o murutana na Claudia Chinyanga.
Claudia Chinyanga.
Ehe.
Mukwagadi ku Jobek.
Ah, kuno kuri nani chose.
Ku musha muchibva kupi?
Kuweza.
Aiwa pakanaka. Vari kuweza vakateerera. Tinoziva kuti Studio 7 inonzwikwa matunhu akawanda munyika nekunze. Taurai zvenyu pamusoro penyaya yatiri kukurukurai.
murikuita ranyeka naka chaizho. Ish, zvakato mahandi zive kuti pangagadzirise sei. Panyei nekuti ndikona ndakaona kuti pandakatozvara mwana wangu ndaingopuwa battery inongonzi Allen ndakatozongonomutorera kumusha ende zvinenge zvichidhura futi ndatobhadhara ndonga musha ndatonobvisa $50 kuti ndipuwe nekuti kumusha vanobva vati uri kurenounce citizenship andione zvichinyatsomeka sense kuti mwana wamuzvarira kuno onzi ini ndendine permiti onzi mwana achapuwe bethi chenda unaplayera kumusha ndongona kuti ichi xenophobia chepeni amene kuti ndapagadzirise sei ndichora genesi ona zveizvozvo
taizwa kuti kare vaimbopa mabirth certificate ainzi mabridged birth certificates aibva angoratidza kuti uyu haasi mwana haasi muchizvarwa chesouth africa asi muchipiwa henyu birth certificate ndo zvamuri kutaura nezvazvo here kana kuti mutemo uri kutarisirwa mutsvawi wakatobva wangokubatai
ndiroora ndimarere mechini rine mwana wangu rebridge iroro ramuri kutaura
runonzi abridged saka izvinezvi uye zvinezvi kune mutemo waroda kutoti iwayo mabridged acho munge musingaawani nekuti mune vana vanenge vazvarwa nevabereki vekunze vachiti munhu anofanira kunge achizviaplayira ega pemiti yekugara musouth africa pache zvake
manje tinenge tatoomeserwa tofanirwa kutodemonstrata ndozvandinoona nekuti tiri maafricans we are brothers and sisters saka tingafanirwa kuti tiomesera nekudaro especially isisi tiri musadhaki kudai
yes
anofanirwa kunge pandongone mutemo wekungoti sadhaki ngatingorerutsiranei kwete kufira tiomeserana ndokuona kwangeni
no aiwa tinotenda zvikuru kana paine zvamunenge muchida kuzobvunza tinavo vanoshanda nemasangano anorwira kodzero dzevanhu tina vadhiwa mavhinga igweta rekodzero dzevanhu vachishanda nehuman rights watch kuchamhembe kweafrica tinavo vangabuto mabhena vanoshandawo nesangano rinonzi zimbabweans in south africa nerimwe zvakare sangano ravanoshanda naro rinonzi african diaspora forum vanokwanisa kubatsira zvizvarwa zvemuafrica zviri musouth africa tinotenda zvikuru amai chinyanga maita basa. Thank you so much.
Maita henyu nekundipinza muchirongwa. Ndatenda zvikuru.
Thank you. Chris, that was our first caller, Ms. Claudius Chinyanga. She is in South Africa, but comes from Wedza. She says she also faced a problem when she gave birth to her son. She had to go to Zimbabwe to get a proper birth certificate because she had that abridged birth certificate in South Africa. That does not allow one to have a permit to live in South Africa unless that child is to apply on his or her own. For her own certificate. So she said that's an issue, and she's urging Africans to unite and demonstrate or make sure that they show the South African government that they are not happy with this, because she's of the opinion that South Africa should help those coming from the southern region or in the SADC region. And she thinks there should be a law that helps those from SADC regions or SADC countries.
Okay, Jonga, I have a question for Mr. Mavhinga. Mr. Mavhinga, what happens in the case of a mixed marriage, like the mother is South African and the father is Zimbabwean or vice versa? Do they get affected?
That is one of the challenges that we are confronting, that what needs to be done primarily is the authentication of a marriage. And it's a very long process where the foreign parent acquires local documentation in South Africa for the child to be regarded as South African. But the process is very difficult. It's much easier if the wife or the mother is South African because she can just it can just be as if she is a single parent. There is a greater acceptance of single parents having authority over the child. But if there is a registration of a parent or a foreign parent, the process has to be that there is authorization and acquiring domestic papers first, and it's a rigorous and difficult process, partly also because there were allegations previously of fraudulent or convenient marriages that were for this kind of document, or for getting papers, if you like. So it has become very difficult, and what we are saying is that children should not have to suffer. Children should not have to be inconvenienced, and their rights should not be violated simply because they are born in South Africa to parents who happen to be foreign. There is need to ensure that there is this protection primarily of the best interest of the child. And this is what we are pushing with a host of human rights groups here, to have it formally as a clear point of law that is accepted by Home Affairs, that all children will be entitled to and will get birth certificate regardless of the nationality of their parents.
Thank you so much, Mr. Mavinga. Please do stay on the line. Tinemwe Mtereri Chris. Hello?
Yes, hello.
Yes, Makadi.
Oh, Ndrebo, Makadi, and you?
Takasimba, and here now.
Okay, Ndini Innocent Maposa.
Vamaposa. Murukufona murukupi?
Mpona Andrew Mzobek.
Johannesburg. Kurise Kujubek. Nyikae Goride.
Nano, Gurnani, Tarizan, Yet Mazano, Wamto, Norera, Wamto, Pisa.
Kwawichi Pisa, Vamaposa, Kumshawachi, Vapapi.
Vapapa, Buera, 07.
Buera, I was a reason you Buera got Terra, is to shower out Diver to Kuns, Vamaposa.
My Tabasa, I know, serious at age.
Eh?
Eh, Monona. Only a patch of money, better would be in the other Ramo. For the Serenima and a bridge, I am it. For the Machandika of Notora, my passport, we go for the embassy to Ranima, Ranima, my passport, but now. But I will apply for my Penny Dao, my Kamakaska. Maybe Ranaka Zuan or Pinit, but in watch our windows for Omanja, also one is to be who apply Ranagachi, Ranagachi, Rambazaka, Isos, Ranagatorima one. Upon whom I think I asked doctors, we are no one as a Vato Dio, which means in Yato, see, Yato double trouble.
Sakaji, I'm going to cool the rope.
It's allowed.
Hello, and actually, this is Amakuru Zirao Kune Masangano, Anubatra, Kana, Jimmy Kune Zwenyi, Kakutimuite, Munzipo, and Zgurenu, South African government.
Napa, Vango, I should be Bazira Kais, or that's what I would draw Varande Vakaita, or Chita, Udara, or the good Pano Botipa, or Iroro, and a free Iroro certificate. So what is our Uganda? I'm a Zimbabwe, my passport to Zimbabwe. And I tell you, so car now, Muno, Maui, because I didn't get external, it's external. Panoia Muno, so what is our apply Ravana? It's a good my document and then now, never now. I don't know what you mean to the paper, I know it. I'm a bug. I don't know what I did about it. But I organization you are your see what you do. One Trump is going on a this gets the Mawanira tax slow, but the farmers are not.
Thank you so much, Vama Posa Maitabas.
All right, I think that's Kuru Nathan Pinta Bachiron was the Rambo Zagadar on number one.
I want to note in the Shikuru. Thank you so much, Christine Gutarisa. Shukubwa kwa tereri ni watari Studio 7 pa Shona Live Talk, pa Shona Facebook page yedu, varukutera Live Talk program yedu. Tina mkoma Gabriel Machingura, anzo watching you from Bluefontein, that's South Africa. Wachipa watu zakare mkoma Gabriel Machingura, well done. Ndofunga wanga wachipa kwa tiri kutia sando zenyu. Ando kungo fungizira, nukutu ngoma enu reishiti kwangu kwangu. Then kuita koti nimpe mikoti anzi Zimbabwe ikanaka vanopedzisira vave kungoti tigara henyu ndava tiri kuvagadzirira nyika yavo then abva ati zvakare kune mumwe mutauriri hanzi homi wangu afona uyu ndofunga mai vatanga kufona vekuwedza ndopane panyorwa nyaya iyi then mukoma Bright Madaya vari kuti ndifonerei kuna mukoma Nathan FR Fraser Chicks hanzi loud and clear as usual how are you all aiwa tinofara zvikuru mukoma Nathan. Then tina mkoma waranze Deborah Piri ndi muzvare avo vari kutiona vari ku South Africa ku Cape Town. Chris ndofunga tine mumwe muteereri anokuluma.
Yebo Jonga, silomlaleli ecingweni. Siyakwamukela kuhlelo.
Yebo njani wena?
Siyaphila, sikhuluma lobani?
Khuluma no Thomas.
Thomas.
Ayiwa.
Ye, ungapi kwamhlaba Thomas?
Ngikujwayele.
Oh, eJohannesburg. Akusiphatheleke olakho lamhlanje.
Ayindaba yasupha baba, mina singabanye abantu sanika aminithi lana, manje sase sizira abantwana bese esikolweni. Manje bathi bona abantwana besikhathi si apply ama decision lawa ne aminithi ama ideas asiyathole lapha, bathi abantwana kanjalo lapha abangikeleli. So ngeke sa apply le ngoba kanjalo le ndizwe abantwana bazalivumela manje ekhulu. Manje bathi befundile manje ingane yami iqedile matric yabo phele ikhini ibhala matric certificate yalapha. Manje ukuthi manje athole kumbeli ID yokuthi ngoba bala ngalesi isikhathi angene ehleleni lama clinic. Hamba mpela bazama kabili bana bathi hayi ngani zizwe lapha ayihlanganda lelo hlelo lama clinic. So manje umntwana useqedile matric manje ukuthi ayenzeni angisazi ukuthi yenzeleni ukuthi enzeni ngenzambile ngamtshelela into zekhaya ezinjengepassport le-credit certificate yasekhaya ngoba ibhaliwe born in South Africa i-nationality Zimbabwe but manje ukuthi angisazi ukuthi amaphepha ngoba manje ukhanya la mntwana amule-stress yazo nto athi bazazibulala manje ukuthi angadinga angaba lephepha elithile ukuthi adinga imisebenzi kumbathini manje angisazi sephilana kanye singenzenja angasazi kunephepha ngamhlela ukuthi manje njengazama hafika nasepitori athi ngifunele i-certificate ngiyakunesertificate vele sefundile yanje matric ukuthi i-certificate matric iyasikhonvetha kanjani siye izimbabwe zetestate yabona zephele izinto ziyazikhipha ngoma umwe wezizini ikezakeyakhili amalokuzini okuhluphela nje ukuthi yazi akazi nakuzika kanjani lindawo.
So nxa usithi wawuku-amnesty, amnesty leyane kaMandela?
Hayi, kaMandela leyane asesile ka-96 ngoba vele into esasile siyalekile ekhaya izinto esingenazo ezinye esile kakuphethe kubuya le yikhathi lesithi i-amnesty sathi hayi mhlawumbe uyathola isizo-ke manje bekukhanya ukuthi hayi alitholakali isize i-onconsleto.
Ngiyanini leyo amnesty ngowuphi umnyaka?
Yena nandi wathi lawanda bala ma ID kathi wathiwa ma amnesty ngizakwela nda ma ID kathi abantu abathi yena abangeni kule lesi.
Oh, yile ama lokuzo yama permit le. Ah, okay. Hayi, kuyezwakala. Hayi, sibongile kakhulu mnumzana.
Ngoba khamba njani manje ngoba ingane sezikhulile manje asiyazi ukuthi athini ukuthi sikhale so kana sibe sikhala kanje.
Hayi, kulungile, sizabuza esilabo lapha silegqwetha lomunye lapha osebenza lehlanganiso ezilwela ilungelo loluntu, sizababuza ukuthi bathini ngodaba lwakho. Ulalela.
Okay, ngiyalalela ngoba ngizenza ngokuphendula ama office ndasefikele wathi ngizenze ukuthi manje ukuthi ngizenze ukuthi ngizokwazi ukuthi ngiqale ngapha ngizokuthi ngizame ukuthi ngizenze.
Hayi, kumbunga ungayikhatshana bamba khonapho sihle usuba sikubuze beliphendulane nxa liphendulana. Mnumzana Mabhena. Hello Mabhena. Mnumzana Mabhena.
Hello. Ndofunga nareva mabena.
Yebo.
Oh, yeah. Ukona.
Yeah, mabena silo baba lapha osecingweni angazi kumbuya muzwa uThomas ubebuza ulombuzo lapha. Uthi yena wathola iamnesty.
Indaba yakhe ngiyayizwa into yenzakalayo ngo-2010 kwaba ne-poor communication ngoba kwathiwa abantu babisele incwadi ze-South Africa amabhasi ma abantu babebisele amabhasi kumbe ama-copies ama-ID ema-ofisini e-Home Affairs kwakumele nabantwana babisele ama-birth certificate awe-South Africa bese bethola okweZimbabwe manje njengoba babechasisa kwezindawo ema-Home Affairs babengathathi ama-birth certificate abantwana abantwana basebancane kwenzeka ukuthi abazali bathole bona ama-permit abantwana basala besebenza ama-South African birth certificate kutheke abantwana sebekhulile sebeku-matric njengesigaba ukubabakiso manje abantwana sokumele babhale i-matric sokufuneka ama-ID meanwhile i-ID yomzali kumbe ama-ID abazali asevaliwa abasekho-population register ye-South Africa osokwenza ukuthi kube nzima ukuthi umntwana abesebhala i-matric kumbe abese-aplayela i-ID yinkinga ehlangana layo leyo evele ikhona kusukela ngo-2014 lokho sizama ukukhulumisana lohulumeni we-South Africa ukuthi abantu ababisela ama-ID ngo-2010 ngakuzange kwenzakale ngo-1995-1996 ukuthi nxa ubisela i-ID yakho ngo-2010 uvele uphiwe i-ID ebhalwe Zimbabwe South Africa bese uthatha abantu abakho bonke ubafake ngaphansi kwakho esakubonayo ngo-2010 abantu babephiwa ama-foyer permit i-permit yayingarenyuwa noba nje abantu bewarenyule kuze kufike manje so bese kukhrete i-problem enkulu ngodaba lolu 1 indaba abantu abanabantwana 2 abantu abathenga izindlu lapho eGoli through amabhenki ngamabhondi 3 abantu abasebenza kumakhampani singathi ama-parastatus awe-South Africa ngoba uhlupho olukhona zathiwa ukuthi ubaba ku-ID yakhe usebenzisa elinye igama mhlawumbe ungu-Alexander Khumalo kuthi kwekhaya ungunjabulo Ncube so umntwana yena ngabe ebhaliswe ngokuthi isibongo sakhe birth certificate ekhaya ungukhumalo yena useku-passport ubaba usengunxube yilo uhlupho ehlangana nalo lokhu sizama ukuthi sikhulumisane lohulumende we-South Africa lohulumende weZimbabwe ukuthi abantu laba abangu-6,000 ababisela ama-ID kumele balungiselwe nxa belungiselwa labo bantu labantu ababo kumele labo balungiselwe
hayi kuyezwakala siyathemba umnumzana Thomas ulokhu usecingweni siyathemba uzwile impendulo le
Oh, fingers dropped. Okay. Ndofunga nare yavo ya dona. Siti nengwe mchereri paru nare. Hello? Hello?
Hello?
Magadi?
Tiripo Magadi enyu.
Takasimba muda ukuluma kutaura kuspika.
Doda kutaura.
Aywa, kanandi woyu. Zita ndiani?
Ni mkoma neosu.
Mkoma neosu ni muruku Botswana.
Nirumbozwana mfrancisa.
Ii, aiwa taurai mkoma mkana nduoi.
Zahajiti ya urumende ninge yao mese South Africa. Nichimiro chiriku musha ukwa dewa nzira wanutizi. Kote at least wakone kurarama. Nuti wane nguwachiti ku South Africa kwa omera. Ku Zimbabwe kwa mazagare. Dai urumende Zimbabwe ya kwanisa kupindi. Ya mbo taura na opa mwanga mzishani. Ndo chikumbiro shangu chete juu.
Aiwa pakanaka. Saka muda kuti vataurirane Zimbabwe ipindire imbotaurane hurumende yeSouth Africa.
Wambotaurane hurumende yeSouth Africa pamwai kwanisa kunzwisana nekuti ninge ya hurumende neimwe hurumende imwe.
No problem. Koma Nelson regai tisvitse kuadare tinzoti vano tichi.
Endatenda.
Thank you so much. That's Mkoma Nelson is a Zimbabwean based in Botswana calling from Francistown. He's urging the two governments, the government of Zimbabwe and the government of South Africa, to do a government-to-government discussion on this issue. He thinks that maybe this will solve the matter and help Zimbabweans based in that country and foreigners too, based or in South Africa, to at least get identity particulars for their children. Tombonzwa kuna vamavinga kuti vamavinga tainzwa vana vaibarwa munguva yapfuura ku South Africa vaipiwa rumwe rudzi rwema birth certificates anenge achirakidza kuti hausi chizvarwa chemu South Africa, hauzokwanisa kunge uchiwana citizenship asi uchiwana birth certificate raita kuti mwana akwanise kuenda kuchikoro. Chii chaita kuti hurumende yeSouth Africa ide kushandura zvanga zviripo, nekutonzwa kuti kana gore rino muna January Constitutional Court yemuSouth Africa dare guru remuSouth Africa rinenge rakatotonga kuti mutemo iwe wekuti vana vekunze vange vachipiwa magwaro unge uchiramba uripo?
Hongu ichokwadi kwazvo kwazvo, uyezve tikatarisa nyaya yemagwaro anoita semabirth certificate ekuzvarwa kwevana, ndiwo anopa mwana wese mukana wekuenda kuchikoro. Saka zvanga zvichiitika zvanga zvakanaka zvikuru sei, asi ngatirangarirei kuti nyaya yevanhu vasiri zvizvarwa zvomuSouth Africa varenge vachinzi vabva kure inyaya inopinda mune zvematongerwo enyika. Gore rinouya ratava kubata iri, nyika yeSouth Africa inoenda kusarudzo. Nekudaro, panguva yatiri kuenda kusarudzo iyi, tinoona kuti nyaya dzakawanda dzinosimuka dzichinenedzerwa kuvanhu vanenge vachinzi vabva kure. Tinoona kuti kana gurukota rezveutano muno muSouth Africa vanga vachipomerawo kuti zvipatara zvedu zvazadzwa nevanhu vanobva kunze, kureva kuti idambudziko ratapinda inyatwa chaiyo. Asi tichikukumbira hurumende yeSouth Africa kuti iremekedze kumbiro remutemo nekodzero dzevana, iremekedze zviga zvakatarwa zvekuti mwana wese ngaawane mukana wekuti aende kuchikoro. Kana pasina mabirth certificate iwayo, kana pasina mapepa ekuti mwana uyu haakwanisi kuwana mukana wekuti aende kuchikoro, kana kuti afambe akasununguka kuyambuka South Africa kuenda kune dzimwe nyika vachidzoka. Saka idambudziko guru rinofanira kuti rigadzirwe. Ngatisegei kupinza kodzero dzevana mune zvematongerwo enyika. Ndozvatiri kurunzira kuhurumende yeSouth Africa.
Ko nyaya iyo yekuti vamwe vari kuti vakanga vazowana magwaro iwayo ekugara muSouth Africa vovashandisa nenzira dzisidzo ndezvimwe zvinhu zvinotatonzwa kuti zviri kuita kuti mimwe mitemo yakaita saiyo inge ichidzikwa, munotiwo?
Hazvisi izvo, dambudziko harisi revashoma vangazi vangashandisa mapepa nezvidzo, kunyanya dambudziko harisi kuvana. Saka vana ngavaregedze, havafaniri kuti vatambudzike, vabitsirwe kodzero dzavo nekuda kwedzatingati mhosva dzevashoma. Mitemo inofanira kungoshandiswa kuti anenge ashandisa magwaro zvisiri izvo anofanira kungopindwa paspecial yemutemo. Zvakafanira nemagwaro anoita sepasipoti. Kana pasipoti ikashandiswa nenzira zvisiri idzo, inogona kuzobitswa kumunhu iyeye mumwe chete anenge aresva pamutemo, kwete kuti munhu wese otambudzwa nekuda kwemhaka yemunhu mumwe chete. Uyezve isisi tiri kuti hatisi kuona uwandu hwemhosva dzacho dziri kuparwa. Tiri kukurudzira hurumende kuti iremekedze mitemo yayo, iremekedze bumbiro rayo remutemo, zvakarewo isimudzire nekuendesa pamberi kodzero dzevana. Kuti ko vana vatadza here kuenda kuchikoro? Vana vatadza here kuti vawane mikana inowanikwa nevamwe vana nekuda kwekuti vabereki vavo vanonzi vakabva kure? Ngationei kuti hurumende yeSouth Africa yakanga yaita zvakanaka ikati vanhu vekuZimbabwe vari muno muSouth Africa vava kupuwa atinoti maspecial exemption permits. Zvakanaka izvozvo, ngaichireka kuita musiya paduku, yopa nerudyi, yotora kodzero dziya neruboshwe. Nekuti ko zvingabatsirei kuti vabereki vagoti vawana mapepa asi vana vavo vasina mapepa, vasina kodzero yekuti vadzidze nekufarikanywa munyika yeSouth Africa?
Thank you so much. Vamavhinga, rambai muri parunhare. Taita muteereri, Chris, we have a caller.
Yes, Jonga. Welcome to the show.
Makadini.
Tiripo makadini, Jonga.
Muri kutaura naPaul Bande ari kuno kuSouth Africa.
Mati Paul ani?
Paul Bande.
Bande rokusunga iri?
bande rekusunga
aiwa pakanaka mukomapo taurai tinzwe nyaya ndiyoi yatirikurukura tikutaura pamusoro pema birth certificates nenyaya yawo zvakare yema permits atinonzwa kuti akatanga kupiwa vanga vaka apply
apa ndikutaura nayo ine ndikuda kutaura ndakabata nyaya nawo yema certificates evana kuti vana vari kusouth africa iri kutaura mutemo kuti vana vachafanira kupiwa mabirth certificates.
Yeah, taurai.
Ipapo South Africa iri kuda kukanganisa zvingadziri nenyaya yekuti mwana opira mhosva isiri yake here, otadza kuenda kuchikoro nemhosva isiri yake here. Nekuti mwana haana achaanoziva, handiti mwana anenge aine vabereki vanenge vane mapepa akaperera, kana kuti kokuti kuda vanenge vachida kudzidzivirira mhosva dzevabereki dzevamwe vanhu vanenge vachiita, vasada kutora mhosva dzevamwe vanhu, nekuti dzozviziva chete kuti kune vamwe vanhu vanouya kune muno South Africa kuti zvakupukuita uri zvechokwadi zvechizvichaizvozvo. Asi kana vachida kudzivirira izvozvo ngavadzivirire vanhu vasina mapepa, asi vanhu vabudisa mapepa avo vachiti mwana wetida kuti ID zani vanenge vazvivazviratidza kuti vabuda pachena kuti ndizva kudi vazikamwe vanhu ava. Saka munhu uye akaita uri abudisa mapepa ake pachena ka zviri nyore kuti vamutinise munhu akaita saizvozvo.
Thank you so much mukoma, maita basa mukoma bhande.
Ndatenda mukoma.
Thank you so much mukoma Chris, mukoma Paul Bande. Chris is calling from South Africa. He's saying the South African government is making a great mistake because it is punishing children, innocent children, because of perceived crimes committed by their parents. That is, if at all the parents did commit any crime, because most of them have their permits and papers that allow them to live and work in South Africa legally. So he says that the South African government should at least think twice before it takes that route.
Yes, Jonga, let's go back to our guest, Mr. Mavinga. Mr. Mavinga, we understand that the permits that were applied for last year are now being issued. What has been the situation? Because we understand there are like 1,000 people or so who could not provide valid passports but are now being asked to provide them. What other areas of concern have you gathered so far?
Well, thank you so much. I think the biggest problem with the issuance of the Zimbabwean special permits, the ZSPs, has been the great delays in the processing time. Remember that this was a process that began last year on 15 September. And the lack of communication in terms of where the processes are and what needs to be done. It is only now, I think, on November 15, that communication has come forward to say of the 180,000 Zimbabweans who applied, complete applications, maybe only 90 applications were not complete. And that also, what is clear is that processing is outstanding for, in terms of collection, about 40,000 of these applications at different VFS offices across the country. In terms of the Home Affairs Department, it is updating information on about 30,000 applications that with the VFS. And you are right that 1,932 applicants put in their applications, but they have got expired Zimbabwean passports, and therefore they are not being processed, because what needs to happen is that of these 1,932 applicants, they need to get new passports and then submit those passports to VFS for this process to go ahead. Mm-hmm. But this was information which had not previously been available. So we are now happy that there is communication, and we understand that the closing date for submission of new passports is now 15 December 2018. So we urge Zimbabweans who are on this 1,932 to check their particulars, get new passports as soon as possible, and meet this new deadline of 15 December 2018.
Thank you so much, Mr. Mavinga. Please do stay on the line. Chris, before we go to Mr. Mabena, there's a caller. Hello?
Hello.
Magadi.
Kona kunjani?
Ah, sikona Chris, take over.
Li fona lingapi ba?
Ngise Pretoria.
Pretoria igama ngubani?
Mashangana.
Oh, Mashangana, li singasiphi imbono yakho?
Umbono wami into leli khuluma kuye isendabeni ku-SAFM ukuthi labantu abaningi kakhulu sebaningi thina amaphandle. That's why bafuna ukukhanzela ukuthi labantwana bangasatholi ukuthi munye nomunye aze-aplayele permit ne-passport yakhe mashaya. Uyabona i-government ye-South Africa izwa ngabantu. Abantu ba-South Africa mabathi into ayenziswe igcina iba ngale ndlela leyo. Abantu eSouth Africa bayakhala everything. Labantu labaningi namntu abakhuluma ngezindlu ehenini mashaya ejobheka abathi labantu laba izindlu lezi ziyakwako umuthi wangaphandle angafuze ayithole leyo ndlu leyo. Manje kukhombisa ukuthi thina abantu bangaphandle zibaningi. Ya but even kera kukhuluma inyenti uyabona ubaba omnye uthi Mabena nabo Gewa Mazinga iplan leyo ebanayo ngibona ihle kakhulu kanti waye bangayenzi inye i-organization ukuthi ikhathise abantu amapasi leZimbabwe wawona bakhona ukujamela abantu isho ukuthi kufana nale emathebeni bathi abantu abanawo ama abanawo ma
certificate
mara why bangayenzi ukuthi le ekhaya lekuthi kubane elinye hlelo lokuthi abantu labathola ama-certificate nawo.
Ya ngicedile.
Ngicela ukuthi ngibuzele kubaba uNaudi Mabena ukuthi wayengakhona ukuthi balungise izinto zala kakhulu ukuthi le khaya sibaningi singanama-ID le ikhaya le.
Hayi, kulungile, sizambuza uMabena.
Okay, sha.
Ya, mnumzana Mabena, nanko ke umbuzo.
Umbuzo wakhe akuzwanga kuhle ukuthi uthini, ngicela ungisize mntakababa.
Uthi yena ikukhanya sekukhulunywa indaba yama-birth certificate khona ngapho eSouth Africa. Uthi yena kathi njengenhlanganiso kungani lingabi le nhlelo ezifanayo ekhaya ukwenzela ukuthi labo okuthiwa kabala ncwadi zokuzalwa ama-birth certificates lazo bazithole abekhaya khona.
Okay, kodwa uhlelo esilalo yikuthi izizalwane zaseZimbabwe ezilapha eSouth Africa siyakwazi ukuthi bakhona abantu abangelazo incwadi zekhaya, ama-birth certificate lezithupha zekhaya, okwenza ukuthi kube nzima ukuthi abantu bathole ama-permit. Sikhulumisana lohulumeni weZimbabwe ukuthi kumele i-office ka-Register General libuye lapha eSouth Africa lizothathisa abantu ama-birth certificate lezithupha bese beyathatha ama-passport ngoba siyakwazi kulohlelo luzabuya ngemva April 2019 lapho uzaqala khona ukungena lokho kuthiwa i-Sada Gorky Visa, so ungena umthetho omutsha we-Outer International Migration. Sike sakhuluma le embassy yaseZimbabwe, sakhuluma lo Vice President waseZimbabwe Mohati, sibabonisa ukuthi uhlupho esinalo kulabantu abaningi abangelazo incwadi zekhaya abalapha eSouth Africa ukuthi bancediswe. Siyathemba ukuthi mhlawumbe kathi uqala u-2019 bakubone kuyinto eqakathekileyo. Tusa Gosta esikhuma laba e-embassy bebethi balungisa umhlangano phakathi ka-Minister Womafairs weZimbabwe, ubaba uMathema, lo minister uGigaba engayehli esikhundleni. Sesizakhangela sikhulume labo ukuthi size ukuthi njengoba uGigaba esehlile esikhundleni sekulo minister obambe okwesikhathana ukuthi kumbe uhlelo labo liyaqhubeka ukuthi labo ominista bobabili bahlangane bakhulume ngodaba lolo.
Hayi, kuyezwakala. Hayi, sibongile.
Yeah.
Anze thina mwe mtereri zvakare ari parunhare. Alo.
Lo mkoma Jonga makati kona mkoma Gibbs.
Nhasi ndimkoma Chris, ndiani uyu?
Ngimkoma Donald, mkoma Chris, muri seiko?
Yes, Donald.
Mkoma Doni, zviri sei?
Ndiri bho mkoma, makasimba here ikoko?
Aiwa, tiri wapenyu, tinoziva kuti mboma inorova, chibva yemangorova nhongonya yenyaya.
Chandinoona apa mkoma panyaya iyi, inyaya yezvematongerwo enyika, nokuti pandakahwa Health Minister Dr. Aaron Motsoaledi, vakataka kuti zvipatara zvedu zvakuremegwa nevanhu maforeigners. Ende wiro kuti foreigner mukaita kuti munhu ari ungari chigaro chakadaro muno vanenge vachinyanya kureva maZimbabwe. Mbono tiona pano vambalula vachiri minister of police vaigara vachingoti mafore nawo zvibvata kuti maZimbabwe ndimbava. MaZimbabwe ndi vanodidi muno vanoimbura ya mazi. Saka zvakaita zvekuti Dr. Mswadide vakada vakainvitewa pa radio pa SFM pa program inzi Talking Point. Ndakafona ndivaudze kuti ano Biden yamuri kutaura iri kunzi ndiye mafore nawo hatisisi. Inyaya yekuti kana vanhu venyu vakaitira protest vakapisa zvipatara vanodzokera nyika kumashure pachavo. Noti kuti muti mukaita paclinic mukana vari pachipatara muchanoti out of vanhu vanenge vari mukiu mukaverenga vanhu vese nhamba yavanhu vari mukiu munogona kuona kuti patotal nhamba munogona kuona kuti anenge achibva mafore nacho pamwe vanenge vachingova 15 out of 145.
Ndachida kubvunzai kuti munoziva here kuti mukoma panoiswa maallocations ndosaka kushitwa masensus nezvimwe zvakadaro pane pachiitirwa kuti kana vakanga vachi ini ndinobva kuuzumba uko vanofanira kuziva kuti uzumba toti ine vanhu 45,000 saka kana kuchiuya zvinhu zvine zviri kana zvemishonga vanogona kuuyisa havo zviri 50,000 kwanongoda kungozowedzera mbichana nokuti vari kutarisira kuti uzumba ine vanhu 45,000 kouya zvinhu zvinoshandira vanhu 50,000 zvino kana kwakuzoti uzumba ine 45,000 vari on record asi on the ground kune vanhu 80,000 vakatumira mishonga inoshandira vanhu 50,000 kana 60,000 mungona vari patiita shortage kapa
ndiupahwisisa mukoma asi mukatarisa nyaya iyi zvoita sekuti minista wehome affairs vakaresainiswa vakafukiwa nenyaya dzanga dzanga nyaya yekukomedzwa pomhepo vaadyigava vanoita sekuti vanga vachizvikirira zvakasimba nokuti ndikatata ndoona sekuti nyaya idzi dzakusimuka nokuti munhu anga vari muno vamwe vanenge vachiziva kuti uyu anga achiita sekudefenda havadi haachizipo bhozi ndakaona mazvakazvitaurwa naDr. Mutwariri kuLimpopo zvinoita sekuti inyaya yekuti ipolitics mukazvitarisa chaizvo chaizvo. Votona chero meya vejobheki vanogara ndo vamwe vanogara vachingotendeka maforeina vachinyaya kureva maZimbabwe tigotaza saka munoona kuti nyaya dzacho dzinenge dzinongova dzakanyanya kurerekera kune zvematongerwo enyika kunyanya kudarika dambudziko pachi dambudziko vati hatirambi kuti hengu tinokonzeresa asi nyaya iyi matauriro ari kuitwa nemasimukiro ari kuita zvinoita sekuti zvinenge matongerwo enyika chitarisa kuti ivo minista vehome affairs vakarizaina mazuva apiraya saka zvoita sekuti uyo munhu anga achitidefenda saka vava nemukana mukuru wokuti vachititendeka nokuti vagigava vakarizaina ndova ndo maonero andiri kuita nyaya ndingazivi vamazinga vanoonawo sei bati ndo maonero andonyaya kuita nokuti muno mutonyaya kuziva kuti kana zvematongerwo enyika vanonyaya kuti kana zvikatanga zvikatangwa sezvizi munogona kutozova ari nezvakadaro na KZN kumugwa vanhu vachinzi vakazopishiwa maforeina aya nenyaya yekuti zvii zvitanga kutaurwa nevanhu vakuru dai vanofanwa kunge varivanotizvikirira vangevana vataurai varivo atina kana kokuvanda kana kokudii klasi hurumende yedu haida hatiitarisizi hatitodi kuti itaure nyaya dzakadai tinomirana namazinga namasangano avo tinomirana navanicolas mabhena vezimbabwe communities in south africa tinomirana na muzare zimbudzana ava hurumende pachai hatitodi nokuti tinoziva kuti hurumende matauriro ainoita
inotaura
zvekuzoti tinozotokonya vari kunoko zvokuti tinozogona zvara tava muparuma nanzombe nenyaya iyoyo
saka
tairira hedu kuti kana zvazvichigona vana vamazinga vangotimirira sekutaura kwavanita vachingovapochawo maMP acho vachingokwanisa vachiisa nyaya yekwa inofanga kuisa bo tinoona kuti hurumende yedu inenge ine dambudziko nokuti yagara ino rekoti vanhu vari kuzvi.
Thank you so much mukoma Donald. Regai titore mumwe muteereri tisati apa wamadzi wamazinga mukana rekuti tine mumwe muteereri. Hallo.
Hallo vajunga navakrisi maswera
here. Aiwa taswera ndiani vari parunhare yavo?
Ndiva manhanda zvavari kutaura.
Vamanhanda pindai muchirongwa, hatichanyanyoda kutsvaga introduction kuna vamanhanda mumwe wedu.
Ndange ndichida hangu kuti zveshivawo zvinhu zvacho zvinosanganisira nhau dzematongerero enyika ichokwadi kune vari kutaura vachidaro. Nokuti some few days ago pakatanga kuita mainspection kunonzi kuKZN KwaZulu-Natal. Vanga vachitenhera ndingangoti vanofamba nemaheavy duty such as like matrucks. So kana waenda kuri bridge waisanganawo kune mapurisa nehome affairs ikoko votsvaga kuona kuti une mapepa akakwana here. Inezvi mari sezvino part of some of us vamwe vacho hatisati ane mapepa akakwana saka zvaibva zvangonzi ibva waburuka murori asi izvi zvichiperekwa nenhau yokuti 1 unemployment in South Africa inenge yasvika pa27 so pa27 they are very worrying over that issue Recently, the government introduced a system which from next year, as from April, graduates, those who will be looking for jobs, running university experience. In this case, they are trying to accommodate you. Munzimbo chakasiyana siyana. Pangangu weka aso zumezita uru wa zumezita zikiitwa isu. But generally inspection ya wari kuita kutika kutuwa kakuona kuti wani wari mabasa umu wani mapepa kakwana ere exactly kana kuti hawati orina. So immediately wangu ni kwa mapepa kakwana uchipo watu ngusia na kupereke zogu zikito bwanda mchaku wako harimuno machibratora. So mkana huku ni mama birth certificate yoyo uno itazesa kare kuti upenye huku omere uzokera kumchaku wako. But above all nesu ngati tsvagei kuti tione nzira yekuti tasimudzira sei nyika yedu. Timbosiyana kungopopotedzana kufi hakuna kwatinombosvika nokupopotedzana
vamananda
kuchangochiparira by the end of the day.
Vamananda ndoda kungokudimurai ipapo suri ka ndoda kuti mudzokorere futi nendebele ndoziva kuti uyakhuluma baba nguva yakumhanya yangoti futi gaza mataura izvi.
Mengiti nina, sebe kali ile ama inspection abo, okucheka ukuthi laba bantu laba baphuma phandle banawo yini amaphepha ase right ukuthi bahlale la eSouth Africa bakhone ukusebenza futhi nalana eSouth Africa. Sizwa kuphela namakungakungwa ukuthi some few days ago bebene inspection indawo itwa KwaZulu-Natal. Amatrako onge vaiwa angeneza paka kwa Wetwich. Mafiga lapo bafuna kubona ilicense yako, bafuna kubona futhi ipasipoti yako na nepemiti yako kuti nezinto lezo uziphethe zona ziraiti yini. Ma zingabe raiti zingaseko raiti ase zimnikazi wekampani wena sebaya kubamba angeke usakwazi ukudrayiva bakubophela lapho there and there ungasakwazi ukuthi uyadrayiva. But konke lokho mangibona nje kuphuma kudawo yokuthi i-politics iyona iphambili ngoba eSouth Africa lapha fana bafuna imisebenzi labo basampa ama-university labanye bangabane indawo yokuthola ama-degree ukuthi bayothola imisebenzi i-percentage yabo seyabhika ku-27%. Nasengemanje sebayazama ukuthi ba-accommodate bangenisa abantwana babo ukuthi bathole imisebenzi because yonke into uma beyikhuluma most of the time bathi hayi ama-foreign amaningi ama-foreign amaningi. Mama ubheka kahle kahle abafuni kahle kahle ukuthi bakhulume ukuthi hayi ama-Zimbabweans are too much here. Kodwa ke uma ngibona nje bakhuluma ama-foreign amaningi thina ama-Zimbabweans abanye bane-access yokungena through legal abanye bangena through illegal ngoba ekhaya izinto azingalunganga. So ngasani ngithi mina nathi kufanele silungise ilizwe lethu sibambane sibakhe ilizwe lethu with the one spirit.
Ah, okay. Hayi kuyizwakala. Sibongile kakhulu.
Ngiyabonga.
Lati sibongile. Yes, Jonga, we are fast approaching the end of the show. Let's give Mr. Ngabuto Mabena his closing argument. Mr. Mabena, what will be your parting shot?
We are worried about the people who have been rejected for their ZEP permits. I'm just adding to what Mavinga was saying in terms of the challenges. People, when they applied, they did the fingerprinting, and now they are being told that if you want to appeal, you must present a policy clearance, which the Department of Home Affairs has. We have been assisting other people that have gone to court, collected information which shows how their cases were dealt with, but they are now demanding more evidence in terms of a police clearance, which takes more than 6 weeks or 6 weeks to come out. So this is a challenge that is affecting people. Their bank accounts are getting closed. People are worried that they might not even travel to Zim over the festive holiday. And then on the issue of the birth certificates and the study permits, we'll continue to engage. We'll also speak to the human rights lawyers and also engage the Zim government, the embassy, to say...
Thank you so much, Mr. Mapena. Unfortunately, we are out of time. Until we meet next time, that was Mr. Ngabuto Mapena, of the Zimbabwean community in South Africa. We also had human rights lawyer Dewa Mavinga. My name is Chris Gande. Good night, Zimbabwe.
And I'm Jonga Kandemire.